Izvi zvinotevera kukundikana kuenda kuIvory Coast kumutambo we 2016 Olympic Games mushure mekunge Zimbabwe Football Association ZIFA yatadza kuwana mari yendege. Chikwata ichi chaifanira kusimuka nechishanu manheru zvikazochinjwa chinzi chava kusimuka mugovera mangwanani izvo zvisina kuitika. Izvi zvave kureva kuti mamaitori azabuda mumakwikwi aya uye atarisana nekudzingwa makwikwi ezvemitambo yepasi rose maOlympic Games sezvinotaura mitemo yemakundano aya. Izvi hazvina kufadza vateveri venhabvu vakawanda. Mutungamiri weZimbabwe Footballers Trust vaFrancis Zimunyanya Mutsamba vachiti izvi zvinonyadzisa zvikuru.
Zvinonyadzisa, zviri kushungurudza vatsigiri.
Pamusoro pezvo, ZIFA icharipiswa mazimari mazhinji neveConfederation of African Football mushure mekunyoresa chikwata ichi mumakundano aya vasina mari yacho yekukwikwidza. Vaimbove Chief Executive Officer wePremier Soccer League vaChris Sambo vanoti vari kurwadziwa zvikuru nezvakaitika izvi. VaSambo vanoti vakagara vazviona kuti ZIFA ichadzingisa chimwe chikwata chenyika nemaitiro ayo.
Ndinonzwa kurwadziwa. Ende zvinhu zvatakagara taona, we could see it coming.
ZIFA iri kukumbira ruregerero kuma Mighty Warriors nekuruzhinji rweZimbabwe nemhaka yekutadzisa vanasikana ava kunotamba mutambo wakakosha uyu. Mugwaro rapiwa vatori venhau vezvemitambo, ZIFA iri kukandirawo mhosva kuhurumende ichiti yakaudza hurumende urongwa hwayo hwegore rino rese asi haina kuwana ruyamuro rwemari. Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaIshmael Makwaza vanoti mukuru weZIFA vakabve Dhuve nevamwe vavo vanofarira kubvuma kuti zvinhu zvavaomera vosiya basa.
Kuona kwangu haZIFA zvayo dai yangu vaMr Dhuve tokumbira kuti vaingoita step down.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaDhuve divi ravo panyaya yekuti ivo nevamwe vavo vasiye basa. Panguva iyo maMighty Warriors aive akagariswa mudhishi, maYoung Warriors aive muRufaro Stadium umo vakaita mangange 1-1 neAma Glug Glug yekuSouth Africa mumutambo wekutanga wemakundano e2015 Africa Youth Championships. Zimbabwe yakapotsa yarohwa asi yakazoponeswa nepenareti yakabva kuna Walter Msona kuti ruzhinji rwaive munhandare iyi rusimuke nekupemberera. MaYoung Warriors ari kusangana zvekare neSouth Africa mumutambo wechipiri mukupera kwemasvondo maviri. Asi maneja weZPC Kariba vaPaul Chimalizeni vanoti Zimbabwe inongoda kutanga kunwisa kuti vapedze mutambo uyu.
Tofanira kungomaintaina kuti vasakwanise kugohwesa iwo. Isusu tofanira kuita first to score.
Kunyange hazvo chikwata chetennis chakakunda Moldova 5-0. Panguva imwe cheteyo, Zimbabwe yakazokwanisawo kurovawo India mumutambo wecricket we-2020 muHarare Sports Club nezuro. Asi vari kunyanyopemberera ndeavo vanotevera mutambo wetsiva. Mutambi wemuZimbabwe Charles Manyuchi akaenda ndokunorova Gianluca Fraser wekuItaly pamusha pake munharaunda yechitanhatu mumakundano eWorld Boxing Council International wehuremu hweWelterweight. Kukunda uku kwasiya Manyuchi achiswedera pedyo nekuda kusvika kurwira mukombe wakakosha wepamusorosoro weWorld Boxing Council uyo una Floyd Mayweather wekuAmerica parizvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.